Vamugadza avane makore makumana nematatu vanoti havana kupinda mune zvematongerwo enyika asi vakasangana nazvo apo vaitsvaga Mwari. Dr. Mugadza vanoti vakatendeuka muna 2000 uye mukunamata ndimo mavakaudzwa nezvekuti vachaitwa mutungamiriri.
Muna 2005 ndiri kunzvimbo inonzi Rest Haven outside Heathcliff ndakava neaward kubva kuna Mwari kuti iwo ndakakusarudza kuti uve mutungamiriri wenyika, asi nyaya yako kumafambiro aichaita ichafamba in two phases. Phase yekutanga kuva munhu ari grounded muzvinhu zvaMwari. Number 2 ifeze kutrenwa kuti munhu uyewo munhu anonzwisisa mafambisirwo ematongerwo enyika munyika menyu zveupfumi nezvimwewo zvakadaro zvakasiyana siyana.
Vanoti chiprofita chekuti vachaita mutungamiriri chakabuda zvakare muna 2011 uye vakatochiburitsa padande mutande reYouTube. Dr. Mugadza vanoti kunyange hazvo vakazonyoresa bato ravo gore rino, bato ravo ibato rakaumbwa gore rapfuura uye ibato richiri kukura. Vanoti chikuru chichaita kuti vanhu vavhotere Bethel Christian Party inyaya yekutukana kukuru mapato makuru ezvematongerwo enyika uye ivo vane donzvo rekubatanidza vanhu munyika.
Division yakunzwa ine zvematongerwo enyika yakanyanyisa, saka tiri kuti chekutanga isusu Mwari vakati bato iri rinofanira kuunza nyika pamwe chete. Mukaona kuti tine yatinoti Zimbabwe Verde ine mapapiro mairi, hazvikwanise kuti iyo yatinoti Zimbabwe Verde shiri iyi ibhururuke nebapiro rimwe chete. Saka tiri kuti bapiro rimweko, bapiro kurimweko, kuti ndokuti tikwanise kubhururuka senyika.
Vanotiwo kana vakakunda musarudzo vachaumba hurumende inenge ine makurukota 12 uye kuchange kuine hurumende dzematunhu dzinenge dzine makurukota 12 zvekare.
Maminista 12 aya anenge ari represented again in each province, saka tiri kuti kana iri issue yedevolution semuenzaniso tirikuti province yega yega inofanira kutungamirirwa neaprovincial council. Provincial council inenge iine vanhu 12. Vanhu 12 ava vachasarudzwa nebato rinenge rakazvimirira ratinoti an independent provincial admission board. Ibato rinenge riine vatungamiri vakasiyana siyana ende vanhu vachapinda muprovincial council vanhu vanenge vachibva kudunhu iroro.
Vanotiwo hurumende yavo ichasumudzira vechidiki munyaya dzemabhizimisi nekuvabatsira kutanga makambani pamwe nekupa makambani avo basa muhurumende.
Uyewo kana uchinge wowana chaunenge uchida kusupplya kumakambani mahombe unouya kuhurumende woti ndine contract yangu ihurumende yokupa yatinoti guarantee. Nekuti tiri kuona kuti vadiki vazhinji vanoda kupinda muzvemabhizimusi but havana makambani uye anodhura kuita, saka tisu tiri kuti tichida kupai zvese pachena pamwe chete nebank account mukwanisewo kupindawo mune zveupfumi.
Vamugadza avo vane mudzimai Amanda nevana vana vakomana vatatu nemusikana mumwe chete vanoti vane unyanzvi munyaya dzekurwisa uori uye ndizvo zvinoita kuti vakwanise kutungamira Zimbabwe.
Kunyaya dzefundo ndine doctorate mulaw uyewo yatinoti doctorate mulaw ndakafunda zvekuti uori hunopedzwa sei mumaissues emagovernment contracts, hatingati matenda ayai ndo mitemo wandakaspecializa nawo. Saka ndinonzwisa zvakanyanyisa kuti nyaya yematenda inokwanisa kushandiswa sei kupfuudza nyika pamberi uyewo kuti tingabvise uori sei, ndo zvandakanyatsofunda ndinozvinzwisisa kunze nemukara.
Vamugadza vakakurira kuchitungwiza vakaita zvidzidzo zvemutemo kuna Namibia neSouth Africa uye vanoti vana veZimbabwe vanofanira kumbovapa mukana kuti vasimudzire nyika. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Manguja.